Sangano redu re Plan International Zimbabwe rine chirongwa chekupa manetsi mambure ekushandisa kuti vanhu vafuge vadzivirirwe vasarumwe nemosquito. Chirongwa ichi takachita muna 2013 iko zvinezvi tiri kuchiita futi 2016 kuti tireplace manetsi aya abvaruka takuvapa zvemanyowani kuti vashandise vasarumwe nemosquito.
Inzvimbo dzipi dzamuri kuitira chirongwa ichi?
Tine madistrict madunhu 6 atiri kuita, anoti Cholocho, Mutoko, Chiredzi, Mberengwa, Kwekwe neGokwe South. Ndo watiri kubata gore rino.
Sei makafunga kubata matunhu iwaya amataura?
Takafunga kubata matunhu iwaya atataura nekuti ndo matagara tichishanda tichipa mambure, uye kuti kune nzvimbo dzakanyanya dzinowanikwa malaria yakawanda.
Tinoona kuti pane chirongwa chiri kunzi icho Vision 2020 Malaria Free Zimbabwe. Imi muri imo here muchirongwa ichochi uyezve zvinorevei?
Vision 2020 iri kutaura kuti kusvika muna 2020 totasira kuti Zimbabwe inenge isisina malaria. Ndo zvainoreva. Totasira kuti kusvika 2020 kunenge kusisina malaria iri kubva munzvimbo imunomu yeZimbabwe. Isusu sePlan International tiri kushanda takatarisana nechirongwa ichocho cheVision 2020. Ndo saka tiri kuita zvirongwa zvekupa vanhu manetsi kuti vafuge vasarumwe nemosquito, uye kuti tine zvimwe zvirongwa zvekufafaidza mudzimba kuti mosquito isarume vanhu kana vari mudzimba. Tine chimwe chirongwa zvakare chekupa vanhu ruzivo neunyanzvi hwekuzvidzivirira kuti vasarumwe neutungwa hwemosquito.
Mungati pari zvino mashanda nemhuri dzakawanda sei?
Pari zvino tingati tabata vanhu vanosvika 950,000 nezvirongwa zvedu.
Muri kuona chirwere ichochi chemalaria chakamira sei pari zvino nemabasa amuri kuita?
Pari zvino tiri kuona chirwere chemalaria chiri pakuderera zvizhinji nekuti tikatarisa mamwe madistrict edu atiri kubata akaita seCholocho vatova pazvirongwa zvekuti vaakutarisa kuti pamwedzi vanogona kushaya munhu anouya kuchipatara achirwara nechirwere chemalaria yatinoti pachirungu pre-elimination phase, yekuti vaakutotarisira kuti chirwere chemalaria chaakutobva zvachose mudunhu mavo. Izvi tinoti zviti pamusaka pezvirongwa zvatiri kuita zvekupa manetsi nekufafaidza mudzimba.
Imi sePlan International shuwiro yenyu ndeyekuona chiichi chizoitika mune ramangwana panyaya iyoyi yechirwere chemalaria?
Shuwiro yedu sePlan International ndeyekuona madunhu edu atinobata neZimbabwe yose isisina chirwere chemalaria. Taakurarama kusisina chirwere chemalaria tichitonzwawo kuti pana abva kune imwe nyika achiuya muZimbabwe kando kuti tizonzi kwawanikwa malaria muno muZimbabwe. Asi tiri kutarisira kuti kushayikwe munhu anonzi abatwa nechirwere chemalaria. Ndozvatiri kunyanya kutarisira sePlan International, ndozvatiri kushanda takatarisa. Tiri kune kuita nezvimwe zvirongwa zvekubatanawo neMozambique kuti tikwanise kushandidzana pamwe chete kuti zvatiri kuita muno muZimbabwe ivo vazviitewo kuMozambique, kuitira kuti vanhu vasazofamba vachibva kumatunhu akaita seMozambique vachipinda muZimbabwe vaine malaria. Saka tiri kuzama kudzivirira kuti Zimbabwe yose inge isisina malaria.
Munoshanda nezvipatara here nemakirinika ari munzvimbo idzodzi dzamuri kushanda muchipa vanhu mamosquito net?
Hongu, tinoshanda nezvipatara nemakiriniki. Mamosquito net iwaya anopiwa vanhu pamakiriniki nepazvipatara, uye vashandi vehurumende vanautsanana vaya ndo vanotarisa kupiwa kwemamosquito net iwayo munharaunda dzatinoshanda.